Exclusive from ZambianMusic24.com.
I am a Okoan. Akabata Sakawan. Muromo Angu. Wakata Urasinorwaza. Fumba Zangu. Saka Funga Sakashib. Oh, Baba. Go Yakamuri. Go Aramira Isha Jesu. And Inganya Tiswa. Sasa makareva muno satisa gorara mira ishe Jesu andinganya tsiswa Sasa makareva muno satisa vanhu vese vasipo
iye waivapo
zvinhu zvose zvisipo
iye waivapo
Wash away my iniquity, cleanse me from my sins.
Wash my sins.